Good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, May 15th, 2019. And this is Diaspora Forum. My name is Chonga Kandemiri.
And I'm Chonga Milinkomo.
Would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk, we are talking about current economic crisis in Zimbabwe and how it is affecting Zimbabweans living in the diaspora.
The country is currently going through a rough patch economically, with prices of all basic commodities going up almost every single day, while fuel, electricity and cash shortages become a daily routine.
Zimbabwe's economy started to take a turn for the worse in the mid-90s, but some say its worst time came in 2007-2008, when the economy took a nosedive buoyed by political violence. Now, many people are fearing a repeat of 2007-2008 as the country faces almost similar economic problems.
During the 2007-2008 hardships, many Zimbabweans looked up to relatives in the diaspora, while those in the diaspora's remittances sustained the country for a while until there was a government of national unity. This also drove many Zimbabweans into economic refugees around the world.
Fast forward to 2019, the new government, just like the one that was there during the 2007-2008 period, has also failed to turn the country's fortunes and is being accused of gross financial mismanagement.
Indeed, that's our topic of discussion tonight. Lingaba lichona njani emakhaya kumagumbi omane womhlaba lapho lingaba likhona ikudibana kuhlelo lwe-Live Talk Diaspora Forum lapho esikhuluma khona lezi zalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe ngobunzima obuselizweni obugoqela ukusilela kwamafutha ezimota, ukudula kwezinto, ukudla lokunye okuthiyeneyo. Kusilela kwamagetsi, amanzi, posela yonke into, kulodubo olumangalisayo eZimbabwe. So esifuna ukuzwa namhlanje kini inzalo yeZimbabwe ephandle kwelizwe, ikuthi likubona njani konke lokho okwenzakalayo, kambe kungaqedwa njani lokuthi izihlobo izenu ekhaya liziphathisa njani ebunzimeni bonke lobu obukhona. Zinjiva khona ngapho eGoli liyathumela yini amachangana bag, yikho esifuna ukuzwa kini lamhlanje. Abafuna ukungena kuhlelo lingasixhuma ngokuya ekhasini lethu leFacebook ele VOA Ndebele, VOA Shona kumbe VOA Zimbabwe, libhale inombolo zenu khonapho sizalifonela, kumbe lingasixhuma nje ngokusifonela ku 0012026192077, kumbe lisu WhatsApp ku 0012046503 18. Sizalifonela ke lingene kuhlelo jonga
hongu ntungamili. Nasi tiri kutarisa matambudziko mune zveupfumi akatarisana nenyika, ayo ari kunzi nevakawanda mutoro uyu uri kupirwa kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, sezvakaitika muna 2007-2008. Vari kunze kwenyika ndo vakanga vakutokwanisa kunge vachibatsira kuraramisa nyika kubudikidza nemari dzaitumirwa kumusha, kutumirwa kuhama neshamwari, pamwe chetewo nekutumira zvinhu zvakaita sechikafu, sipo dzekuachisa nezvimwe zvakadaro zvaidiwa, nokuti zvinhu zvazvisina kumira zvakanaka. Hanzi nevamwe zvinhu zvazvaremera kumusoro setsvimbo munguva iyoyo. Zvinhu zvazoreruswa pakapinda hurumende yemubatanidzwa muna 2009 kusvika 2013. Kuya makore angada kungoenderana nenguva iyoyo gumi apera muna 2019. Zvinhu zvadzoka zvakare pakusunga, vanhu vari kuchema munyika hamuna mari, chikafu chiri kukwira mutengo zuva nezuva. magetsi arikunetsa, mvura irikunetsa maguta akawanda. Hapaisina chekuti vanhu vanga vachikwanisa kucheuka, zvakare vakucheuka kune hama neshamwari dziri mudiaspora kuti vanga vachitumira zvekudya nezvekubatsira. Saka tiri kutarisawo ipapo, toda kunzwa imwe muri matimana enyika vana veZimbabwe kuti muri kubatsirawo nenzira ipi, nekuti senguva ine kuvhurwa kwezvikoro mutungamiri wakawanda vanenge vachitumira matext kuti makasimba here, ndopanotanga kuuya nyaya yacho, makadii, wopindura aiva ndiri mupenyu, wozoona kuti yakuti zvinhu hazvina kumira kuno zvakanaka, tumirai mari mwana wechikoro kana kuti mwana wogara, iwe unoziva value kana kukosha kwenyaya dzechikoro uri kuno. Wakutokwanisa kuona kuti aiwa regai mwana aende kuchikoro. Ndo matambudziko akuti asaane hama neshamwari dziri kumusha. Saka muri kwamuri ikoko, mungave muri muZimbabwe, mungave kunze kwenyika, batai namba dzatiri kupai dzekuti mupinde muchirongwa tikufonerei. Tumirai namba dzenyu kuburikidza nekutifonera pa 001-202-619-2077. Inhamba dzenhare idzo. Makangofona tinokufonerai back, kana kutumira namba dzenyu muchishandisa WhatsApp namba inoti 001-202-465-0318. Kanawo kutibata muchishandisa dande mutande www.voazimbabwe.com, www.voashona.com ne www.voindevele.com. Muri vamangopinda muchirongwa, motumira namba dzenyu tokufonerai. Ndofunga tine vatana pa runare mtunga.
Indeed, we have our first guest. That's Ngqabu Toma Bena of the organization Zimbabwe Community in South Africa. Good evening, Mr. Mabena, and welcome.
Evening to you and to all studios and listeners.
Ngakabuza umbuzo wami wakuqala, Mabena, kahle ungicacisele enye into encane. Lina elise-South Africa kuthiwa lizinjiva, thina esemelika labanye abakubo-Australia lakubo-UK lathi sizinjiva.
Injiva vele akusomuntu, injiva lijazi. Ngoba abantu angithi esikole bogodola besuka kwaZulu besuka ekhaya ngesikhathi sewenela, babethi nxa bebuyela begqoke amajazi amade, kube sokuthiwa umuntu ovela eGoli bonakala ngokugqoka ijazi elide, ijazi lelo libizwa njengenjiva. Yikho lapho okwasukela khona ibizo lokuthi umuntu unguvu, ngoba uyabe egqoke ijazi othiwa liyinjiva. So-ke lanaligqoka amajazi amade kutho ukuthi landisa injiva.
Hayi, kunjalo-ke la sizabuya sigqoka amajazi amade sibe zinjiva. Okay, let's dive in, Mr. Mabena. Things are certainly not well. In Zimbabwe, the economy is in a free fall, but the finance minister, Mr. Mthuli Ncube, he seems very optimistic and oddly, I would say, is one of the few people who are very optimistic about this economy. What's your take?
Well, what Minister Mthuli Ncube is saying, it is not translating to reality. Probably he lives in another planet, not where all of us are, where we are experiencing economic hardships on a daily basis. You have already spoken about the unavailability of fuel, skyrocketing of prices, low wages for particularly workers in the public sector who are planning to go on industrial action. As you are pointing it correctly, that the economy has basically collapsed in Zimbabwe. So what Mthuli Ncube, the minister, he says, in our view, it does not add up. We have said to them that in our own view, given the economic situation in Zimbabwe, first we said we needed to identify to say what is the nature of the Zimbabwean crisis in terms of the economic crisis. We have unresolved the currency question, which Minister Mthuli Ncube refuses to accept. You know that we were under a multi-currency regime. In 2016, a bond note was introduced, which caused problems in the financial sector. And then later on, we introduced RRTGs, which are not resolving the currency equation in Zimbabwe. So unless and until we address and resolve the currency question, we will always continue to have these challenges. We have said in the immediate, not as a long-term solution, but in the immediate, because you have got thousands, over 200,000 or so Zimbabweans who are working in South Africa. That number might run up to close to a million, but those that are on special permits, over 200,000, and those on other permits, they work in South Africa. You have the people in the informal sector that stock their products in South Africa. So in the immediate, we said, let us use the rand or use the rand as a currency of reference, as opposed to using the RRTGs or the US dollar as a currency of reference. But the Minister of Finance is refusing. It makes a lot of sense in our view for someone who comes from Gwanda to buy stuff in rand in Mosina, then they go and resell in Mosina. Prices, even though the prices might be a bit higher, as compared to the prices in South Africa, but it will be reasonable because we will be selling the stuff or their goods will be sold in rand. Mm-hmm. So we have been saying in the immediate, let us adopt, not really adopt, but use the rand as a currency of reference because it is already in the basket, in the currency basket, but the minister is refusing.
Thank you so much, Mr. Mabena. Please just stay on the line. Timbo Toram Tereri, hello.
Hello, Baba Mogadigo.
Takasimba, do you know?
Ndi mfundisi Richard Moyo.
Mfundisi Richard Moyo. Maswera si mfundisi?
Taswera maswera, Mogadi.
Ayu, watiru wape nyuta. Atikato, uwerenga mashoku enye kuta. Amusu kwanza kubata Studio 7. Atisiku nyatsu mbisto kutida mzukweriri papa. Asiriru kuteveru kwa nasi mainzgo aere.
Pacho kwa hadi tatiche chinga bayo ma radio ma TV bamwe dzwaka pera kusuka nhasi haisi kuita haisi tomboita sangwa zvinto to wana miradzi waya yatongo zotimo pa WhatsApp haisi tomboita zviri chi saka tiri dambudziro kuti hatibatsireiwo sevatiriri vakuba vanotira radio kati kana tiwo kumwedzi wesinga nzi radio kudai asina mira moshe saka wachiri kunopitoria hatisi kutomboinzwa yatova nemwedzi.
Aiwa, ndofunga zvinogadziriswa panoperawo zuva ramangwana. Tinotenda zvikuru. Tibva tangotiva munyaya yatiri kurukura taurai zvenyu.
Okay, tinotenda. Nawo chirevo chiripo nechekuti kurarama tiri kunze kwenyika kunoku. Ndizovo zvinorema pona apo asi zvizhinji. Tinozama kuti tigone kupusha, tigone kunzwisana nokubatana nevemuno kunyanya kuti tigone kuti zamu kuti tizirongererewo tizvigadzire upenyu asi mugadzira kwatiita upenyu tinoona zvimwe zvichifamba zvakanaka kunyange zvichiremawo zvikuru nekuti nguva zhinji panorema apo naapo asi tichiona dzimwe dzenguva zvimwe zvisingewo zvichifamba zvakanaka nekuti kachitarisa sekwanjiri sekwatiri kuno South Africa pane imwe mukana yatinowaniswa tiri mukati menyika ino senge sezuro sikarisa kuti mwedzi uno kumwedzi wavanoti mwedzi weAfrica month takani zvo takashedzwawo kuredio Kukwezi FM zvichitaurawo zvichemo zvedu tichiti nesuwo tiri vanhu vakabvawo kunze kwenyika dzatsvaga upenyu saka kwatakaenda ukoko vachidai vanishedzawo chikunukuro kurama kwatinorama nako vachibvunzawo nemaonera nezvatinosangana nazvo mukati menyika ino saka taikurudzira kuti ngatione kuwo sevanhuwo nekuti akangofanana saka zvimwe zvataedza tiri kuzamawo kuti tibatsiridzanewo nenyika ino yachiri kuti tiri vanhuwo kana tichiwana mukana wekuendawo paredhio dzavo vachiripo mukana zvakafanira kuti
vamoyovinenge zvitoraramikatimbotaura nenyayaotenda
mwari baba
timbotarisa ndaifunga kuti tingotitarise nyaya iyi yatakatarisa yana yematambudziko mungoti gano kuti toda kupa vamwe mukana kuti matambudziko akatosana nenyika imi muri kunze kwenyika muri kubatsirawo sei vari kumusha.
Okay, tinotenda zvisine zvasoro zvenyu kumhanya nharipo nekuti tichitarisa nguva zhinji tiri kuno South Africa tinobatsira kunyanyanya kumusha hama pazviri matambudziko afana neekutumira mishonga yemapiritsi yechikafu nenyaya yekuti mazuva akapfuura hama yekwangu wangu vari kumusha vakasvika zvavo nemusi wemande vachitaura vachiti une randi kutenga kumusha zvinenge zviri nani dhani usina mari kune une mari yekumusha saka tinozama nenzira dzakasiyana siyana kuhausa mabatira hama vana vanoende sikoro apo napo saka ndinoona zvikuru sei vanhu vemuno vekuzimbabwe rimuno South Africa kunyanyanya vari kuzama kubatsira hama dzekumusha tinoona madhirivhari achienda akasiyana siyana vanhu vachitumira mari nenzira dzakasiyana siyana saka zvimwe zvinhu zvatiri kuona kuti zvava zvezimbabwe zviri mukati menyika nesouth africa havana kukanganwa kana kurashika vanobatsira zvikuru vana vanobatsira zvikuru hama dzavo saka ndinoona zvii zvinhu zvavanoita zvakanaka ndinongozvitendera kuti havadzokeri shure vanonga vachibatsira hama dzavo tikaenda kumacross border paramasati paya unoona zuva nezuva motoka dzichienda kumusha negrozari ukaenda kuonana bosman kumapark station unongoona zvakawanda zvichienda kumusha unoita kuti vanhu vane rudo noda kubatsira nyika yavo nehama dzavo kuti dzigone kurarama saka tinoda kungozvitenda kudai mwari akaramba achiropafadza vanhu vezimbabwe nekuti vanhu vakasiyana nevamwe vanhu kuti vachinge vaenda kwavaenda havakoshiwi vanondoziva zvakamboita vana vaisraeri pavakanga vaenda kutsvaga chikafu kuijipita vakadzoka vachingobatsira saizvo saka ndinoda kutenda ndozvandikuona kubatsira kwachiri kuita nako kuzimbabwe
maita basa mfundisi moyo amene urimuda kukhuluma here
ya ndinoda kukhuluma
30 seconds Mr. Moyo
okay ngiti sengiyatokoza kakhulu ya ngiyabona kakhulukhulu abantu vanhu vasezimbabwe vele vayanceda kakhulu mas beka lapha macross border yathatha izinto ezekhaya mihla namalanga khulukhulu ama-saturday uyabona amakhombi ayaphuma mhlawumbi ayi-20 agcwele ngezinto bosman apa station bayaphumela ekhaya so izinto fana lezo siyathokozela kakhulu ukuthi abantu vanhu vasezimbabwe valana e-south africa bayanceda izwe labo angekhe bafene ngendlala lapho kungashota kunani mara kaniningi bayanceda so izinto fana lezo siyabhukuzela ukuthi thana masa yenza njalo thina abantu vasezimbabwe siyazama ukunceda abanye bethu bakhona ukuphila so into leyo even nami njengomfundisi mangibona ndifanele ngiyathaba ngiyajabula ukubona izakhamuzi zezimbabwe zinto ezifana leyo so ngithi unkulunkulu thana ma asinikeza amandla khulukhulu uzabona bathumela izimali kune zindlela zokuthumela izimali eziningi njalo njalo zokuthi lapha baya esikolo bakhona ukuncediwa njalo njalo so izinye izinto ngifuna ukuzithokozela ngezalo zezimbabwe ngithi unkulunkulu thana ma bavulela imiqondo fana leyo bangabuyeli muva bancede so into fana leyo abantu base-South Africa bayazama ukunceda abantu basekhaya
30 seconds. Thank you.
Mfundisi, it's 17 minutes past 8 o'clock in Zimbabwe and 17 after 2 o'clock in the afternoon here in Washington. And tonight on Live Talk, the Diaspora Forum, we are talking about the challenges, economic challenges that Zimbabweans are facing currently. And we are hearing from Zimbabweans living in other countries, otherwise known as diasporans, as to how they are helping their friends and relatives back home. And also we are hearing whether they have any suggestions on what can be done to alleviate the situation. We have as our guest, Nqabuto Mabena, of the Zimbabwe community in South Africa, as well as Mr. Dennis Juru of the International Cross Border Traders Association, Harare. Mr. Juru, good evening and welcome.
Hi, how are you?
We are doing good. And how are you doing yourself?
I'm not yet with the situation here in Harare. So I can't say I'm doing great. I'm not great. I'm disappointed.
Mm-hmm. What are the key challenges that you are seeing, and how best can they be addressed from the perspective of somebody anogara kunze kwenyika kana kuti anoshanda nemasangano ari kunze kwenyika?
I think the way we can address the situation we have in Zimbabwe right now is to change the government, because they have failed. They have definitely failed. The situation is very, very bad, my brother. You know, if you look at fuel queues, they are very, very long. And, you know, you can't even know whether this is a parking or it's a queue, because the queues are permanent here in Harare. They are permanent. Situation is very, very bad. I think the best way to solve this is to change the government.
But how do we do that? We had an opportunity to vote, and people chose the government that they did choose.
Yeah, but the election was stolen. The election was stolen. People didn't choose ZANU-PF. The election was stolen, and I think they now know. They now understand that they stole the election because they can't fix this this economy. The situation is very, very bad.
Mnumzana Mapena, Iran, the konanga po ngengeza nganga pazami kutwali kinuwe. Kuthiwa ibhondi le lama-RTGS aqina ukwedlula irandi yikho mnumzana Mabena. I think we've lost
okay. Ngoba akunanto le sibiza ngolwesenzi kuthiwa i-production okwenza ukuthi loba abantu betshintsha izimali zabo amarandi bethenga kumbe amadola kumbe ama-RTGs lawo imali yangkhona amarandi iyabe beqinile ngale ibhondi
irandi laye South Africa. Ngenele khonapho Mabena, yikho ebengifuna ukukubuza khonapho usicacisele ukuthi nxa ibhondi kuthiwa liqina ukwedlula irandi ubunzima bani elihlangana labo njengabantu abase-South Africa alubana lithe laya eZimbabwe lafika sokudingeka ukuthi lithenge lokhu lalokhu yakhona le Zimbabwe.
Lokho kwenza ukuthi imali yakho engamarandi ihitshabalale ungayiboni ukuthi isebenzeni, ukuthi nxa ungathatha i-100 rand uyitshintsha nginaqiniso ukuthi irate lebhondi iyimalini kodwa engikwazi ukuthi le dollar 1:14 so imali yakho ivele ikhanye iphansi kakhulu ngokuthi imali ibhondi lili liqinile njalo futhi intengo zezinto ekhaya ziphezulu okudlula ngapha kutsho ukuthi nge-100 rand umuntu lapha aphila ngayo owensuku ezimbili insuku ezintathu ekhaya akakwazi ukuthi aphile nge-100 rand usuku olulodwa ngendlela intengo into izinto ezibiza ngakhona ekhaya.
Manje ndandichida kuti ndibvunze vamabhena neisindebele but isindebele tsami slippery lamusha
siyalo kuphuma.
But Mr. Mabhena, you have been outside the country for some time, and when you meet Zimbabweans or when you go back to Zimbabwe and see how things have drastically changed for the worse, what would you tell Zimbabweans who are still in the country, who are still hoping that things will one day get better? The words of encouragement, what can you tell them?
It's a difficult one because no one, you can't give advice to a person who cannot find employment, a person who graduated from university or college who cannot find employment but who has to sell airtime on this, a person who cannot access healthcare facilities because they do not have money, a person who cannot get on a public transport. I come from a village which is about 60 kilometers outside Bulawayo, and the public transport will cost you about $24 in bond notes in return, a distance which normally would cost about 5 bond notes, but is now gone to about $24. So a person who then wants to go and cash in their pension, all the people want to go and cash in their pension in the city in Bulawayo, there's this challenge that you will have to borrow transport money. You go to town, the money that you get is not even enough to get you back home and also to clear the debt that you have borrowed. So it becomes difficult to say what kind of advice will you give to such a person. So people, they now stay for about 6 months without going to town, hoping that their monies will at least be better when they go and they withdraw after 6 months. But we also had a challenge, particularly during the Easter weekend, that the people had left their villages on a Wednesday, Thursday, to get to town to talk that the banks were offline and they were to be assisted after holidays. So all of the challenges that in people face, young people in the city, it's difficult to say what advice will give to them, because the informal sector is now flooded. Everyone is now in the informal sector, and the people have no money to buy products that are coming from outside, your clothing and so forth. So it is sure a difficult situation. And other than what we are saying, that in the immediate, not in the long term or in the short term, but in the immediate, we need to address the current questions so that we can begin to eliminate some of the difficulties that we are confronted with in Zimbabwe.
Thank you so much, Mr. Mabena. Please do stay on the line and Tunga.
Gunjani mlalele cingwe.
Siyaphila linjani?
Siyaphila. Sikhuluma lobani?
Nikhuluma lo Dlamini lapha uGerin seBotswana.
Yebo Dlamini. Kunjani eBotswana?
Hayi, kuyancengeka baba. Akufani lakithi ekhaya.
Liyathumeza yini amathangana bheki? Kumbe yakhona yini vele khona ngapho eBotswana?
Akhona. Singayenza njani ngoba impilo yasekhaya lezi nsuku, njengoba nje sikhuluma ukuthi akulalutho ekhaya, abadala ekhaya bakhangelele thina. So ukuze abanye ukuze bephile kufuna thina sibaphathisele amashangani bheki.
Unganani umndeni wakho ekhaya?
Umndeni kulabantwana ababili nabazali.
Ubathumezela after isikhathi esinganani?
Ma ungathola at least inyanga, at least every month or after every 2 months. Angithi lezi nsuku sikhona ukuthumela imali ngama technology la khona lezi nsuku. Angazi ube siyavumela ukukhuluma emoyeni ukuthi like i-Western Union kumbe le imkulu.
Ukudla lokunye amawathu wathi owathumezayo ekhaya kuyini kahle kahle?
Hayi, kakhulu amafutha
okupheka.
Amafutha okupheka. And then nje labo rice, lama basics afana labo flour.
Hayi, siyabonga mlaleli. Mhlawumbe kokugcina kungalungisizwa njani ngokubona kwakho konke okwenzakalayo lo?
Hey, ungalungisiswa kuphela ma ukuthi uhulumende wethu eZimbabwe engatshintsha lokuthi nje isimo se-economy silungiswe, ngoba ngendlela okungakhona lezi nsuku hayi akulunganga, sikile, akusijabulisi.
Kurafa?
Hayi, kurafa akulunganga. Abakhuluma-ke bebonise ukuthi bayenze kungcono babo, belungisise isimo kube ngcono, ngoba abantu bazaphela ngendlala.
Hayi, siyabonga mlaleli ngokungena kuhle.
Munotaura here?
Ndinotaura.
Ngatitauri izvi.
Ngatibuyereketei.
Ngatibuyei. Ndotanga hangu nekuti mutaure zvakare zita renyu rizere.
Ndoitwa Giri, muno muBotswana.
Muri kuBotswana. Kumusha muchibva kupi mukoma Giri?
Muchibva kuBulawayo.
Pabulawayo. Tingati here zvinhu zviri kukufambirai zviri nani tichienzanisa magarira akaita vanhu kumusha nezvamuri kurarama muri kuBotswana?
Tikonzero kuti tiuye muno muBotswana kuti angangotizawo situation yange iripo kumusha. Kunyanyanyanyanyaya emabasa noupfumi hwacho hwenyika, takazoona kuti mabasa papasina nekurarama basically kwainetsa, saka takauya kuno kuBotswana kuzongotsvagawo mabasa.
Tinozwa kuti muBotswana umu kuwanikwa usina mapepa, hanzi vanorova nechambuko padare ramambo. Muri kurarama sei? Mune magwaro here ekugara munyika iyi?
Hai, hongu zvangu magwaro ndinawo, asi ndakambogara nguva yakati rebei ndisina. aiwa for sure ukabatwa unovhariwa asi mazuva anokurova varovi asi ndakambobatwa 2003 ndikarohwa zvangu kwamambo asi haa mazuva anongosungwa chitongodzosera kumusha kodzoka
wodzoka futi saka zvii zvikuru zvamuri kuitawo kubatsira vari kumusha
kungotumirawo mari nemagrocery
Saka mukatumira mari munoona zviri nyore here kuti vazotenga grocery kumusha kana kuti kutongotenga kubhosikana muchivatumira kumusha ndo zviri nyore
kana iri mari kana ari maus ndikuudzawo kuti kana vabata ari maus zviri nani vanokwanisa kutenga because hanzi maus anotenga asi mabond hanzi ndiwaruti netsei kana kuda kutenga
aiwasaka
most of
the sori taura henyu mukoma
saka most of the time vanopisa mari kana negrocery mari ari maus dollars
muchishandisa Western Union mukuru nezvimwezvo
Western Union nemukuru ukatumira mari kunonga ari mapula anosvika kuzimbabwe ari maus
vanokwanisa kutora maus
ko exchange rate yacho haina kudhakwa here yavanomupa vemukuru vacho
no I don't think yakadhakwa zvayo because most of the time almost like the bank rate the normal bank rate inoshandiswa kuno
aiwa siyabonga kakhulu baba
hayi nami ngibonge kakhulu
thank you so much marara zvakanaka
Wait,
thank you. I think we have lost Mr. Dennis Juru, the president of the International Cross Border Traders Association. His phone dropped and we are trying to call him back. But tombunzwa tereri kuti vari kuti tine vaviri vatatu vanyora mashoko pa Shona Facebook page vatumira kuno. Ndingatiwe kutanga ndimufundisi Richard Moyo vanga vanyorawo kuno tisati taurano pamhepo asi zvakangokosha kuti tiverenge zvavanga vanyorawo vari kuti ini mufundisi Richard Moyo ndine chichemo chikuru Studio 7 haisi kuita mazuva ano kutanga kwemwedzi uno haibatiki please tibatsirei kuti radio station ibate nokuti zvanyanya chose then mukoma Davidson Marumani vabva tsinira zvekutaurwa namufundisi Richard Moyo hanzi Studio 7 haichabatiki muno muHarare kubva nezuro chiko nhai vateereri vari kuchemawo kuti havasi kukwanisa kutibata asi tinoimba kuti zviri kugadziriswa koita best mapira hanzi hamahwani chaiwo nguva yakaoma zvinhu zvakaoma ndafunga vari kutaura kuoma kwakaita nyaya tirikurukura koita vamwe vari kunyora mukoma Aaron Ngara hanzi South Africa tinobatwa nekona chaiyo wabva waisa nhamba dzavo kuti vafonere ndozviri kubva kuno kune vamwe vateereri tunga
I hope vaya vaye vatisingagoni kudoma nemazita havana kutanga kuvhiringa
zvinhu hanzi kudira jecha ndanzwa kuti vajuru vadzoka parunhare apa mukoma juru halo vajuru
vakandemiri
maakutinzwa zvakanaka here
ndakunzwa zvakanaka ndiri kutravela saka
okay aiwa tinotenda zvikuru regai tingoti dimu isati yarasika zvakare nhare kuti zvii zvamungataurira vana vezimbabwe vari kunze kuti vange vachibatsira hama dziri kumusha nokuti mataura imi kuti mutori muzimbabwe muri kuona kuoma kwezvinhu saka chamungatsinhira kana kutsigira kuti vana vezimbabwe adai madai vakomana zvinhu zvireruke vasikana kuti zvinhu zvireruke
zvavanokwanisa kuita ndezvekuti pane zvinhu zviviri zvavanokwanisa kuita kutumira mari inove iri hard currency angave maranzi angave mapula angave mausa uye zvekare ndichikurudzira vachona vari muno muzimbabwe kuti kana vabata mari iyaya ngavapote vachichinja zvishoma shoma sekuti vakaichinja kamwe chete uremu hwebhondi huri kudonha zvakanyanyisisa tinoona kuti izvoni kana ukatasa randi zuva ranhasi radoka richitipa 100 rand munhu anga achikwanisa kunge achipuhwa pane mutengo unobva pa28 bond kusvika pa30 bond saka zviri kudonha bond mumazuva ese kubva kwati chechipiri ndechekuti kana kuri kwekuti ndevaya vanenge vachida kuti vatenge chikafu ngavasatenga chikafu chekuZimbabwe chiri kudhura zvisingaite. Ukatarisa chikafu chakaita sanenge chemuchicken yini kuti 1-2 mapits zvinoda kuti unge uine 10 bond. Saka vanofanira kutumira vanhu chikafu chakatotengwa kare kuitira kuti vasazonochinja dzimari vachinotenga chikafu patsva. So ndo zvandingati ndingakurudzire zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zviite izvozvo.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Ramba nyimiri parunhare. Tinoimba kuti this time hairasike zvakare nhare ntuga.
25 minutes to 8 o'clock. Sibuye kuwe mapena. Sivonile vekuloketo ukona ngapo eSouth Africa ngeviki edluleyo. Njalo sibonile izizalwane zako leSouth Africa ezisemazweni atshiyeneyo ziseneliswa ukuvota. Leyo vote nxa ngingaphazami iwinwe libandla le-DA, itshayiwe iSouth Africa, i-ANC rather, ngakukhetho lwabantu abaphandle kwelizwe beyinzalo yeSouth Africa. Lizwe njani njengamaZimbabwenza kudiaspora libona ama-South Africans exercise isuffrage yawo evota esendaweni zonke zomhlaba?
Kuthiwa kufika uvote abantu abafika 700,000 abahlala emazweni atshiyeneyo. Kumele sekunanzelelwe ukuthi DA unganithole 90% amavoti lawo. Okumele sekunanzelele ukuthi abantu be-South Africa abahlele emazweni atshiyeneyo afana o-Nginandi labo Australia, America, ikakhulukazi ngabantu abamhlophe abathanda ibandla le-Democratic Alliance ngoba belibona kulibandla elimele izifiso zabamhlophe. Kodwa thina-ke kube yisifundiso kithi ukuthi abantu abangaphandle kwelizwe noma bengahlali khona
Mr. Mabena
ukuthi bavote, sababona nabe Mozambique bevota.
Mr. Mabena,
nathi esikufisayo ukuthi nathi nxa kufika ukhetho ka-2023 abantu abahlala emazweni ngaphandle kwezwe laseZimbabwe nabo babe nelungelo lokuthi bangenebavote.
Thank you, Mr. Mabena. Please just hold on. Tingotora muteereri. We'll come back to you as soon as possible. Just hold on. We have a caller. Hello.
Mabena.
Takasimba, ndiya nawe?
Ndinoitwa Enoki Vambe. Ndiri kuJoburg, South Africa.
Enoki Vambe.
Yeah.
Mukoma Enoki Vambe makadiko?
Ndiriko makadiko. Ndinotenda zvikuru nechirongwa chedu chinotipa nhau dzeCBS7 mazuva ose.
Aiwa, tinotenda imi nekuteerera.
Ya, ndinokukwazai vateereri vose veCBS7 nevabereki vangu vari Zimbabwe. Nhau iripo yatiri vataurawo ndeyekuti mararamiro ati kuita munhu namunhu hauna zvakunaka. Pakatiro vatumiitwa munyika inoyo haisina kumira zvakanaka nekuda kwepurezidendi varipo amunangagwa. Hapana chava kuboita, chokwadi chekuti vakudikana. Vanofanira kuti vataurirana achanisa.
Nhare yamukoma Enoki inenge iri kutsvedzawo zvakare. Foni yenyu yanga isanzwika zvakanaka. Tichitarisa maproblems aripo zvino izvi, nyaya hombe inyaya yechikafu nemari, zvii zvamuri kuitawo kubatsira vari kumusha?
Izvozvo. Ya, tiri kuita dambudziko rekuti pamari shoma yatikuwana iyoyo tiri kutume zvinhu mumusha. Saka tinoona zvinhu mumusha ende ndinemauchimoe zvino ndazvakasvika muHarare rodhi pautida mari zvakare kuti muzambe muchinhoe yatiri zviri muHarare, saka hati kuraramba zvakaoma.
Imi mune mhuri here kuSouth Africa?
Madiro.
Mune mhuri here kuSouth Africa imi yenyu?
Ndine mhuri kuSouth Africa ndinogara nemhuri yangu. Saka ndinofanira kutarisana nemhuri yangu zvakare ndakatawa nevabereki mari yangu Zimbabwe.
Ndazva ndachida kunzwa kuti muri kuzvikwanisa sei.
Chinongoripowo zvinenge zvarodaro kumamukumushandowo mashona makadagoreekuanzi masiyeta ndivasina masiyeta
Aiwa tunotenda zvikuru mukoma vambe ndivambe kwamuriwa era. Aiwa tunotenda zvikuru morara zvakanaka mukoma. Thank you so much mukoma Enoch Vambe vanobva paZimbabwe vasi vari muJohannesburg South Africa. He is calling for national dialogue and he says for that to success, to succeed, the dialogue should involve both President Emmerson Mnangagwa and MDC leader Nelson Chamisa. Without that, things will never change in Zimbabwe.
Si buyele kuwe mnumzana Mabena. Ubusakhuluma ngendaba ye diaspora vote, ubusithi kukhetho oluzayo into eliza iququzela mpela libona ukuthi iyenzakala. Umongameli Mnangagwa uke wathembisa kukhetho lwedlule ukuthi kuyiwa phambili hayi uzabona ukubana mpela ama-resources allocatwa ukuze yiloba ngubani oyisizalwane seZimbabwe olelungelo lokuvota ephandle uyeneliza ukuvota. Liza kuquzela ngayiphi indlela libona ukuthi ngempela kuyenzakala lokho?
Okokuqala ukuthi amaqembu asephalamende kumele akuphakamise ukuthi abantu abangaphandle kumele bavote. Okwesibili, inhlanganiso civil society lazo kumele futhi zikuphakamise. Silazo inhlangano lapha eSouth Africa ezimele izalwane zaseZimbabwe njalo futhi zikhona akhona ama-civil society eZimbabwe asekelayo ukuthi abantu kumele bangenele ukhetho bangaphandle kwamazwe. Lokho sikutsho ngokuba uhulumeni uyakunanzelela ukuthi ukuze umnotho wakithi uvuselelwe kuyikuthi abantu abangaphandle kumele bafake imali yabo kumbe bahlanyele imali yabo elizweni bahambe bayevula ama-business. Thina-ke sikutshoyo ukuthi ukuze konke lokhu kwenzakale kumele nathi siphiwe ithuba lokuthi sivote, kungabi kuyikuthi thina kumele kuphela sikhunjulwe nxa sekufuneka ukuthi kube nemali ekhaya kodwa nxa kufuneka amavoti sikhohlakale. Yikho esizabe sikuphakamisa sakhumbula ukuthi kuthe kungathi ku-2018 sesahlangana lenhlangano eziningi lapho eSouth Africa sasayina isivumelwano esokuthi kube lento kuthiwa i-diaspora vote. Yikho esizakuvuselela ukwenzela ukuthi kufike ku-2023 sibe sesilendlela ukuthi nathi sivota njani.
Siyabonga mnumzana Mabena, qhubeka ubambile ecingweni khonapho. Abasanda sixhuma singumsazi we-Studio 7 njalo sikuhlelo lwe-diaspora forum lapho esikhangela khona lamhlanje induba uzulu weZimbabwe abhekane lazo. Sisizwa njalo kuzalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe ukubana zithini ngobunzima bonke lobu lokuthi ziphathisa imideni yazo njani eseZimbabwe njengoba izinto zidula nje okwamagama, intengo yempahla isenyuka njalo nje imihla la malanga. Hanzi nabamabhena mkoma J, nyaya ye diaspora vote inyaya ya ticha kurudzira zvikuru kuti kuchindwa kusarudzo za 2023 maZimbabwenzi ari kune dzimwe nyika ange achiwanikwa achivhota ari kunyika idzodzo.
Inyaya inofadza dai zvaiitika izvozvo kuti vana veZimbabwe vange vachivhota vari munyika dzavagere, nekuti ndokurudziro yagara ichingoitwa uye ndo zviri kunzi dai mitemo ine chekuita netsarudzo yavandudzwa kuti ifambidzane nebumbiro remutemo rakaparurwa muna 2013. Tine vateereri vaviri vatatu vanyorawo pashona Facebook page yedu vari kuti ivo hanzi namukoma Augustine Mawodzwa, hanzi hapana chiri nani paZimbabwe. Koita mukoma Mwampo Shava, hanzi watching from Johannesburg South Africa, maswera sei aiwa taswera. Then Gracias Chari varikutipa phone number yavo. Zvimwe chete namukoma Emmanuel Nyakonda varikuti makafona ku Studio 7 vanokufonera back. Mukoma David Simango hands listening from the Caribbean. Vari mumvura ndofunga muCaribbean umu. Koita Tandiwe Gumbo onze lichona njani sisihlobo endaweni ezichenayo hanzi maswera senyi munzvimbo dzakasiyana siyana ndizvo zvokuita William Ngezi hanzi Zimbabwe yadonedzera vana vayo pasi ndo vamwe vari kunyorawo paFacebook panapa vachitaurawo zvavari kuona totodzoka kuna vamabhena nokuti aita dambudziko foni yava Juru vaDennis Juru yadona tiri kwedzawo kubata Va Frank Guni, Zanu PF, varimunomu Washington DC, nare yavo inenge iri kuramba kuita, vanga vachimbotaura zvemusangano, kuti vangangodaro vari mumusangano kubasa kwavo, asi tiri kuramba tichiedza kutinga tichiwana vekukurukurawo navo, vadare vakati kuti. Tombodzokera hedu kuna Mr. Mabena. Mr. Mabena, I've seen some Zimbabweans, especially back home, especially women, they form clubs. They pull resources together and buy. Okay, we have a caller. I'll come back to you. Mr. Mabena. Hello.
Hello, hello, Nan.
Linjani.
Yatsira baba Linjani.
Skona baba Kuluma.
Yeah, I. Umama Selizwen lagithi ka umanga ukuhle. Awumanga ukuhle iqiniso lonke. Kusithwalisa nzima thina esebe singaphandle kwelizwe ukuthi sithumezele abantu abasekhaya ukudla kuba nzima izikolo ziyadura amabhuku kuyadura yonke into yangkhona ikhwelile singazi ukuthi athi kwini okwenzakalayo yena umongameli wethu kawuboni yini khonokho okwenzakalayo ekhaya ukuthi achiye enika abanye abakwanisayo kulokuthi sisokole kangaka sithwele nzima singaphandle kwelizwe ilizwe lakithi lile netho kodwa sehluleke ukuthi belungise izinto kusithwalisa nzima kakhulu ukudla ekhaya ukuthi akusathengeki ungaze uhambe ule mali uthi sithi 30,000 yakhona ifika khona ngale kayisebenzi ekhaya uthi kutshintshe kuyona leyana imali yabo yona leyana ekhona ngale imali yangkhona kayisebenzi lutho.
Ungaphi mlaleli?
He dropped.
Luqumileke ucingo luka lomlaleli lapho jongwanga uchifunza.
Yes, I was throwing a question to Mr. Mabena that back home, especially our mothers, they used to have savings clubs where they would pool resources together. And then at the end of, say, 6 months or a year, they buy groceries and share. Is that something that you can urge Zimbabweans who are able to do that?
Yes, the people have been doing cooperatives or stuffings where they put resources together. They do it even here in South Africa. Zimbabwe is doing it here in South Africa, back home in villages and so forth, so that they put resources together, either by groceries by end of the year or invest their money elsewhere. So we do encourage people to come together to put resources together, yeah.
Mm. Okomsandira pamwe loku kuraiti mabhena pati iclub nxa imali siza kuwela pana hayi kuba mnandi mani uba lenkalata imali but nxa iround manje sihamba so kubuhlungu lapha uzumelele
yebo kubuhlungu kodwa indlela engcono okuthi siphile ngayo kanti ke futhi wabona sekunanzelelayo ngapha esinganelisi ukuthi singene ebantwini seke sifundisane ukuthi imali singayiphatha njani ungananzelela kule mali eziningi ezemazimbabwe lapha e-South Africa eziba kuma-Burial Society ukuthi every month and siyahlangana sikhiphe imali e-Burial Society we are trying to create society that will manage 500,000. Here we are in the 7 that will pay na magung abalen for imali leoga investor. We are going to companies that matiwa. Ukuthi baya invest yabona imali zabo kuma policies and so forth la kwezinye indawo imali lezo kodwa ezethu imali zabe zihlele emabhanga izimali zona lezo esicabanga ukuthi nazo zingancedisa ukuthi zithuthukise ukuthi abantu bavule izinto ezingasiza kusasa kasi akanelisi ukuthi singene sekukhulume lokho kodwa sicabanga ukuthi ngolunye uhlelo okumele sibe nalo ukuthi kanti abantu abale mali ezinkulu kuma-Liberal Society imali lezo bengazihlangela njani ukuthi zizane.
Ntangani chiti mkomaje kuna mabena nyaya makrabu yekupana mari
marounds
inyaya ribo asi asi zinona kachete kana marichu
yako
gana ya kuro around kudaya
asi kana ziri zvokuti varenge vachiita club yekuseva mari zvinowedzera kuti mari yaone kuti ndinonzwa richiri kurangarira nguva yataikura kuti ana amai vaizviita vachizokweretesana zvakare mari iyo vanenge vari kana gumi 10 they may be 10 and then they would borrow from the savings
exactly.
And when you pay back then you put a small, interest. And that way even if say like you are saving in RTGS or bonds, you know it depreciates. We know, but if people pay back with interest, at least it will appreciate.
You know, balance.
Yes, yeah. It will balance. The guy is good. Pani vang mero aripar nare. Hello. Hello. Okay. I thought it. Nana zokonga paita mutere rapinda bashirongwa ntunga. We can go back to Mr. Mabena. Tirukweza kuti tibata vanhu vakawanda. Tirukweza kubata vatino mambeu chizvarwa cheZimbabwe chinogara muSouth Africa. Asi nhare yavo iri kuramba. Nhare yava Dennis Juru yadonha. Tiri kutarisirwa vateereri. Ndofunga vari kuitawo dambudziko. Ndofunga taane muteereri parunhare. Hallo. Takasimba, ndiani avo?
Panotaura Godfrey.
Mukoma Godfrey ani?
Oh, raja arozi mukoma Godfrey Chitengeni.
Chitengeni, makadi mukoma Godfrey makadi.
Tinofara makadi wajonga.
Tirapenyu muri kufona muri kupi?
Tirikufona ndiri South Africa takazindi area.
Okay, nyaya tiri kutaura mainzwa handiti ka.
Munhu yataimbwa chose.
Tatomirirai imi vachitengeni kuti muitonge kuti toipakura sei.
Ndati matani zvetu songana vechitora vanhu vatikunza zvekunze just aukuma raisi akafana nemunhu wemumwe munhu incase kana paraivaita breakdown vanongofamba mugodha tingobata ebim vanongonzi foreina vatari kuti wedhaun matiso akanaka nonzwa kwakashata zvakati ibvenyu vanongoke kubvarirako long time kana vasati vabata mbavha iyo munogurarisoko nenzara musina kuhya ndelight mozoremzwa pafire late saka ianocate the way they teach us.
Saka izvozvo zvekuti hamusi kubatwa zvakanaka muri South Africa zvinhu zvinorwadza zvikuru mukoma Godfrey, asi chii chiri kuita kuti musadzokere kumusha kana muchiramba muchishungurudzwa kudai muSouth Africa?
Kuba kuna mabasa ezvinoziva vajonga toenda tingovhota but zvinoona kuti hapaanditi kuchinjasiri vari kungobira mali chezi kuba kuna mabasa kapakungamboenda kakaenda kundokaromba zvachose unoga chinorarama sei kana unemployment rate over 90% is we are seeing right now. As we are speaking, bread is free last week. We can get that money to buy the bread, all this stuff. So, we end up deciding to serve outside the country.
Saka muri kunze kwenyika muri kukwanisa here kubatsira hama kumusha?
Yeah, kumbacho tumira wo itende zvimani pazvinova pacho wana pacho tumira.
Murenyu akakura sei?
So far, I have two children, but I'm still with the house with my wife last year. But I've been married for 2 years. I've been married for 2 years.
Saga pamwezi mune budget ye mari.
Budget ni aifunga vajonga, but hapana zvisita. Ingati my gross salary pamwezi is just 4,500. Ndipo hapana kubvisa ye rent ipapo. Ndipo hapana kuchimira kumba. Ndipo hapana kubvisa ye rent.
Saka aiwa panenge pakaoma. Saka imi zvamunonyanyotumira kumusha munotumira iri mari here kana munotumira chiri chikafu?
And what's the tumira rimari?
Rimari.
Eh.
Aiwa, ndizvo ndo kuchengetana kwacho mukoma Godfrey. Vakuru vakati kare rekagukurerawo, muri kurera mumwe nhasi mangwana achakurera ivo.
Aiwa, ndizvo zvavajonga.
Tinotenda zvikuru murira zvakanaka. Thank you so much.
Ngoba imali vele yona ayiko anzi nyaya makrabu kumba iyanetsa nekuti mari hapana
kuna mari
mari aita magumbo enyoka
haya paipa
5 minutes before the top of the hour is the time and tonight on Live Talk we are talking about the crisis unfolding in Zimbabwe before everyone's eyes and how the Zimbabweans in the diaspora are responding. Mr. Mabena, what's the way forward? How do we solve our economic challenges?
As I said earlier on, that there is need for a national economic dialogue that we need to attend to the immediate, which is the current question, resolve that. But ordinary Zimbabweans that are in South Africa who are sending their groceries week in, week out, how also have a word for the people in the villages to say it is painful that when election time comes, people will always vote for ZANU-PF as we saw in the last elections, particularly in rural communities. So the message that they always ask us to pass is that people should be conscious, should not be bought by rice and t-shirts on the eve of an election. They should think for what will happen in 5 years. Right now we're in an economic crisis. ZANU-PF is failing to provide people with food, but it comes 2023, just a month before election, they will be rolling out food parcels to provide to people in the rural communities for them. So the message is clear, is that we have seen that ZANU-PF cannot deliver, and when election comes,
Mr. Mabena,
we must all unite in rejecting
May I disrupt you again, Mr. Mabena? Sorry for that. We have a caller. I hope he's still on the line. Hello? Hello?
Yes.
Yeah, Magadiko.
I'm right, bud.
Ah, skona. Kuluma, baba.
Sikhuluma ngobunzima obuselizweni baba lokuthi njengamaZimbabweans akudiaspora liba phathisa ngayiphi indlela abasekhaya ikakhulu izihlobo labangani.
Okay, good. Hey, kubuhlungu lathi ngapha kwaseBotswana ngisale France Town, but hey, kubuhlungu ukuphathisela isihlobo ekhaya kwaseBotswana. Azakhali into yakhona kudura yonke into vele abubedakali vele ukuthi kwenzakalani yazi.
So
nxa utumeza
imali kumbe utumeza amathangana.
Ngakho utumeza imali kwesikhathi zamathangana.
Abelani.
Konoko into ezifana labosepa wathi uchukela njengoba vele zizinto khona ngale le mali yakho wasasingakwazi yasi ukuthi imali engathenga kumbe njani
lama rayisi impupu-ke
impupu esingakaqali ukuyihambisa nje asazi ukuthi njengoba lasisimo lokho esihamba sishintsha khona ngale kumbiza kugcina ingasatholakali kumbe njani impupu yesidali ukuthenga nje khona.
Okay, so for impupu uthumeza imali. Okay, hayi siyabonga uqhubeke kuyibambe njalo mlaleli.
Okay.
Azinemtererini ndikubotswana nobasira mhuri yangu hapo neapo nichitumirawo mari nichitumira magroceries.
Ari kurwisa
sevamwe vakawanda
vumba. Chinofadza ndechekuti vana veZimbabwe kazhinji kwatetiri hatinyanyokanganwa kumusha hanza hatichinje mutupo nekuvhakacha. kana takanakidzwa sei atichikotora mutupo weko asi pano nepapo kune tovaviri vatatu ntunga vanochinja mutupo nekuvhakacha
iko kare ku South Africa pane saying you know vanhu vaenda ikoko kana vasvika ikoko vaitokanganwa kuti vasiya mhuri
atokanganwa
in the valley would say what was in ndunduma ekod
arova nehondo yechindunduma. Thanks so much to our listeners and viewers. Our time is up and Tunga, I think we have to call it a quits now and thank our guest, Mr. Ngabuto Mabena of the Zimbabwe community in South Africa, Mr. Dennis Juru, International Cross Border Traders Association, and all the callers. This is Jonga Kandemiri Mwerera Zvakanaka.
And I'm Tungamili Nkomo. I'll see you next time.